Kana shokora uya risina kunaka ndichanzwa nani Dai ndine mapapiro dai pururuka kudzoka kumusha Mai vanorwara diri kure ndinonzwa nani
Mifananidzo yava kundiita marwadzo nekuti andisi pedyo nemi Maria ndinotsvaga iri kure asi rudo rwemusha ruri pedyo Kana ndingawana mapapiro nasi ndaibhururuka ndotsoka kumba Mwari ndine mihere Mburi yangu yakachengeteka here Mwari ndine mihere Yangu yakachengeteka here Nitachengeteka Ndinoda kudzoka kumusha
Dzoka kumusha
Mai vanorwara Diri kure ndinonzwa nani Baba vanorwara Diri kure ndichanzwa nani
Shut up.